Vashitaura mshuru memusana lwe management committee yebato iri muHarare mutungamiri webato iri vatenda ibiti vati kubatana chete ndiko kuchaita kuti mapato anopikisa akunde musarudzo uye vakurudzira mapato ose anopikisa asati ave mubatanidzwa uyu kuti apinde muMDC Alliance vabiti vati bato ravo richaramba riri mubatanidzwa uyu
saka isu sePDP tati tiri kuzobatanidza vanhu vese zvichisanganisa vari muMDC Alliance zvichisanganisa vari muCode zvichisanganisa vari muZinera ende panyaya yedu MDC Alliance hongu tiri memba ine MDC Alliance but tiri kunegotiata and panegotiation ipapo tine manegotiati yedu anoti vagodon moyo secretary general vedu vabenson tingi treasurer general vedu vajacob mafume spokesperson vedu navasetomin chikwinya secretary for elections so tatini varume ivavava I'm sorry pane varume chete hapana madzimai ngava conclude manegotiations navatimba nevamwe vakuru vekmdc kuti tirove basa
vabiti vati bato repdp Richard Sigramon uyo anenge adomwa nemapato ari muMDC Alliance kuti atungamire mubatanidzwa uyu vati vovaziva nyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haikwanisi kuita sarudzo dzakachena uye vanoda kuti masangano akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community aumbe komiti ichazoitisa sarudzo dzegore rinouya muno PDP yazivawo nyaya dzimamiriro akaita hupfumi hwenyika nyaya yekushandiswa kwechikafu nyaya dzematongerwo enyika uye uyashora nyaya yemhirizhonga iri kuitwa nezanu PF kunyange hazvo vasina kudoma mudzimai wenyika Amai Grace Mugabe nezita vabiti vati hazvina kunaka kuti vanhu vemuZimbabwe vaendese mhirizhonga kunze kwenyika
zvamai Mugabe atiziye chatangotaura chete ndechekuti violence haifaniri kuexportwa zvamai Mugabe achiri maallegations saka tichaona matare ekusouth africa kuti achatifambisa sei
amai Mugabe vakarova mumukadzi wechidiki uyo anonzi aishamwaridzana nevana vavo kusouth africa munyaya yakonzera mutauro pasi rese mutungamiri webato renewal democrats of zimbabwe va Elton Mangoma avo vakamboshanda navabiti mubato reMDCT vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa weMDC Alliance hauna zvaunobatsira sezvo wakanangana nekupa zvigaro kuvatungamiri vemapato anopikisa vamangoma vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa uyu uchaunza mumwe mutungamiri ane humbimbi ndoga semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom Congress vaJoseph Busha vaudzawo Studio 7 kuti vanofunga kuti vazhinji vanoda kushanda navatsvangirai havana kuvimbika sezvo vakambobuda mubato reMDCT
saka tiri kuti vazhinji vari kuti huya chibatani vakabva kuita kunera koita code kwane zinera asi pavakabva kuna tsvangirai tiri kutaura especially mabato akabva muMDCI vakambobva vega vakambonzi pengai mudzoke ndobva adzoka chachinja chii pamwe vati mapenzi
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa akapinda musarudzo asina kubatana anokundwa nebato riri kutonga rezanu PF pari zvino pari mapato manomwe ari muMDC Alliance uye mapato akawanda anopikisa anotarisirwa kupinda mubatanidzwa uyu pari zvino munyika mave nemapato anodarika makumi masere ezvematongerwo enyika zvichakadai vabiti vazivisa kuti ivo nevamwe vavo vakashanyira nyika yezambia kunotsigira mukuru webato rinopikisa munyika iyi vaakainde ichilema avo vange vari muusungwa vanoti vakaita chisungo chekuti mapato anopikisa muAfrica anofanira kuva nemubatanidzwa wavo
tataura nyaya dzakawanda but nyaya yatataura napresident Chilema ndeyekuti ngatidaidzei maopposition emusouthern africa region tifomewo bato redu nekuti maliberation movements ane bato ravo so I hope we are going to do that in the next few months
vabiti vaimbove munyori mukuru webato reMDCT uye vakazobuda mubato iri vachipokana neutongo hwemukuru webato iri vaMorgan Tsvangirai ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.